Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 26, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo dzemabyelections dzatanga zvakanaka uye dziri kuenderera mberi murunyararo kunyange hazvo mamwe mapato asiri kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu musarudzo idzi. Vanhu vashoma vanobuda kunovhota munzvimbo dzakawanda kusanganisira mudhorobha reMasvingo, asi vakawanda vachivhota kumwe nezi East nechivi South musarudzo dzekutsiwa zvigaro zvanga zvisina vamiriri veparamende pamwe nemakanzuru. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avo vari kushanya kuPoland vanosangana nevapoteri vakatiza hondo kuUkraine vari munyika iyi. Vamwe vabereki vane vana vanodzidza vari pachikoro chine mukurumbira chekutama college vanoratidza kusafara kwavo kuvakuru vechikoro ichi pamusoro penyaya dzine chekuita nekushungurudzwa kwevana vavo. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo dzemabyelections dzatanga zvakanaka uye dziri kuenderera mberi murunyararo kunyange hazvo mamwe mapato asiri kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu musarudzo idzi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanoti sarudzo dziri kufamba zvakanaka uye dzatanga munguva yange yakatarisirwa munzvimbo zhinji dzaitwa sarudzo idzi munyika. VaMangwana vati nzvimbo dzanonoka kutanga dzichanonokawo kuvhara, asi vachitaura mushure mekuvhota pakuwadzana 2 primary school mukuwadzana East muHarare. Mutungamiriri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati ZEC haisi kufambisa sarudzo zvine mwero uye bato ravo harisi kufara nemapepa ekuvhotesa kana kuti maballot paper pamwe neinki dza kuti munhu avhota zviri kushandiswa. Vatiwo vamwe vavhoti vari kushaya mazita avo pamwe nekuti vanhu vange vachinzi vanyorwe pasi, kunyange hazvo vanhu ava vakanyorwa mumagwaro eZEC vachiti ZEC haisi kuita zvinhu zvakajeka.
ZEC ine mepo. Mepo yainayo ndeyekuti haiite zvinhu zviri pachena. Ine chipakirwa nechioko muhomwe. The corruption of this country starts with the corruption of the electoral processes. So nyaya yeuori wesarudzo ndiyo atoda kugadzirisa tanzwa kuti kwana mutasa kwamadzishanga achiunganidza vanhu ndiye munovhotera pakati muti hatigoni kunyora vanhu kunzi itai zvimumumu vanhu remarai vanhu musaona vanhu musanzwa nenyaya yekuti vanhu vada kuita sarudzo. ZANU-PF does not believe in the liberation struggle and its ideals. ZANU-PF does not believe in the vote. It doesn't believe in the free will and the sovereign will to decide.
Vachitaura mushure mekuvhota paGwiro Primary School kumufakose. Munyori mukuru mubazi reMDCT inotungamirwa navaDouglas Munzora iyo iri kukukwidza musarudzo seMDC Alliance, amai Paulina Mparewa vati zvinhu zvange zvichifamba zvakanaka, asi havana kufara kuti pane vemamwe mapato avasina kudoma vange vachimirira vanhu panzvimbo dzekuvhotera vachivaudza pekuvhotera.
Ndofunga izvozvo zvinokonzeresa kuti zviite political violence. Hazvibatsire kuchaita mombe ikorere padhibha nekuti vanhu vakapiwa nguva yekuti vakambiri vakapedza. Saka chikumbiro changu nechishuviri changu ndechekuti vanhu ngavachigara mudzimba, kana vavhota vanogara mudzimba vomirira kupembera kana zvinhu zvadi zvapera.
Mushandi mukuru mubazi rekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti vafara kuti ZEC iri kuita basa rayo nemazvo, asi vakati havana kufara kuti mamwe mapato akaita seTCCC ange ari kuvhundusira vashandi veZEC. Vati izvi zvaitwa navaDanford Ngadziore avo vari kumirira TCCC musarudzo dzemakanzuru muward 16 muHarare.
Dambudziko ratasangana naro pari zvino mbele kwa Harare West kwa D16 uko kwa tiri kunzwa kuti candidate ye battle CCC yeru wala wa mabanana ili kukanganisa voting process ili kuitu wa ikoko budikiza ni kufundutira uye ni kushishizira shekare ni kuita menendo wano votesha wano tinga tuma presiding officers nechurungu izraitika kwa Harare West wa D16 kwa Alfred Beito Primary School azuna kutifaza iso soo ende tulovimba maturi chacha tura danu rao kutinyanya zagada sizizi nezida kushatika saru zazo kufamba zagana kamuru nyararo mbakwe sezuri pamtemu
vamu kwa adivano ti izraitika woku mchasa central kumanika land aswanga zuhore vano ti avanga petema woko vashibiri wasaru zo
vanweze kana vashitoti munu anga shika ari agent oro candidate asida information yukuta how many people voted so far, how many turned away, that my reason, then Oramba information in you, I will not entertain those people, I will confront within the laws, because I touch and it means the Panama election will win election. And if you are president, no, that's not my role.
Varikumira Zanu PF, Highfield East, Vanobet Chikumbom, Vauza Studio 7, kutisaruzo zafamba zvakanaka chose, uye vanotarisira kukunda, vamangwana vati kunyange hazvo, paita zvichemo, zvizhinji zvacho, zvange zviri zvidiki diki, uye zvange zvichigadziriswa kunzvimbo dzekuvhotera.
Zvimwe zvachona zviri kusvika asi zvizhinji zvachona zvinopedzekwa kwavanenge vaenda ikoko kuma polling station, ikoko nokuti imwe polling station ine ravanoshandisa ikoko nemhaka inoti mavota zoroida akavhara nguva yakasiyana vetozisoro zhinji kuti mapoling station edu mukomanga akavhura for inspection mazuva matatu adarika tichitaura nenda munotasa matenyu otasa mapoling station enyu chau chau taitira kuti zuvara nhasikana rasvika pasaita confusion dzakadaro
vanhu vange vari kuvhota murunyararo uye panzvimbo zhinji dzekuvhotera pange paine vanhu vashomanana kusvika panguva dza12 masikati vanhu zviri zvitatu nemazana matatu nemakumi matatu nemumwe 3331 vange vavhota mudunhu remufakose uye vanovhotesa vange vachitarisira kuti uwandu hwevavhoti huchakwira kumazuva rodoka sarudzo idzi dziri kuitwa kutsvaga vanhu vachasiyiwa zvigaro makumi maviri nezvisere 28 zvisina vanhu muparamende zvenational assembly pamwe nezvigaro zana nemakumi maviri nechimwe chete zvisina vanhu mumakanzuru akasiyana-siyana munyika mapato gumi nematanhatu ari kupinda musarudzo idzi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha
zvichakadaro Zesni iwe iri kuongorora mafambisirwo ari kuita sarudzo yakabatana neelection resource center inoti vaongorori vayo vesarudzo vari mune mamwe matunhu ari kuitirwa sarudzo vaona kuti mune dzimwe nzvimbo dzekuvhotera manga musina zvikwanisiro zvinoita kuti vanorarama neurema vavhote zvakanaka sangano iri rinotiwo raona uwandu hwakanyanya hwevanhu vanga vachibatsirwa kuvhota pamangani business center 10A kubinga north vaongorori vesarudzo ava vanonziwo vati masabhuku nemadzishe vaendawo nezvikwata zvevanhu kunovhota vachikomekedzwa kuti vati vanoda kubatsirwa kuvhotera nhengo yezano PF sangano iri rinotiwo ratambira nyunyuto pamusoro peink iri kushandiswa mukuratidza kuti munhu avhota iyo rinoti yakasiyana ruvara uye isiri yemhando yepamusoro izvo zvinogona kuita kuti munhu avhote kakawanda zvichakadaro vanhu vashoma vabuda kuzovhota nhasi munzvimbo dzekuvhotera idzo dzanga dzisina mitsetse yakakura mudhorobha remasvingo asi vakawanda vavhota kumwe nezi East nechivi South musarudzo dzekutsiva zvigaro zvanga zvisina vamiriri muparamende nemumakanzuru kana kuti mabi-election Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi
mumawadmana emasvingo aitwa sarudzo nhasi anoti 3, 4, 5 ne7 kwange kusina mitsetse mikuru mangwanani kusvika masikati sezvo vanhu vange vachiuya vari vashoma vashoma vachivhota murunyararo mitsetse midoko yaonekwa pazvikoro zvemishakashe nerujeko kuward 7 asi yakurumidza kupera vanhu vakazotanga kuuya mumwe mumwe vanga vachiongorora sarudzo dzanhasi mumasvingo vati vakatyamadza kuona vanhu vashoma vachienda kunovhota sezvo vaitarisira kuti vanhu vazhinji vachabuda musarudzo idzi sezvavaita munguva dzekutsvaga rutsigiro mumwe wevanga vachiongorora sarudzo idzi akamirira sangano recitizens action in southern africa kana kuti siasa vaprosper tringi ndivati sarudzo dzaitwa murunyararo
asi dambudziko rataona ndirokuti vamacitizens havasi kunyatsonzwisisa especially akazoregister after proclamation yakaitwa mumabi-elections saka vamwari kudzokera kudzimba vavachitsitsumwa asi tinofanira kungokurudzirwa kuti aiwa in 2023 vanofanira kuti vadzoke vanodi wazovota mazita wanenga wa mochi mfota siro. Saka ndo chingwe challenge atango tita sukuo na
kukuru anuna neze mabasa msangano de Zimbabwe Electoral Commission kana kutizek mmasuingo. Vazi ekspudula evati sarizuzo famba zaganaka uye vanu vazo ita vasho mwamu famba kwe zuba.
Ii airu famba zaganaka wanu wariku uya atiko zinoma laina ama dichi wa jingi wa uya makuseni abilatu warikita neru nyararo zinofata ya isu.
Kunyange vanhu vashoma vange vachienda kunovhota vange vachikukwidzana vataura neStudio 7 vati vanotarisa kukunda musarudzo idzi. Mumiriri webato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC muward 3 mumasvingo vanogika muzunda vati vanotarisira kurakasa vanhu vari kukwidzana navo.
Vanhu vari kusimuka vachiuya vachivhota ende ndiri kuexpecta kuti mangwana ndinoenda atomwe muofisi ende ndiri kuzopinda. So far pama polling stations ndatenderera namba yacho yese yapa vanhu 420 vandaona wauya kuzonovhota. Saka ipapo pa 420 handiri pa 300 handisi wangu wangu asi ndiri pa 300.
Kuo ari kumirira bato rezanupf musarudzo idzi muwadhi imwe cheteyo vataurai mudzviti vatiwo ndo vanenge vakanzera mangwana panoziisa zvinenge zvabuda musarudzo idzi. Nengo yeCCC kumweneze East vatendekai mhandisidza vatiwo vanotarisira kukunda musarudzo dzevamiriri veparamende sezvo vanhu vazhinji vabuda kuzovhuta murunyararo kunzvimbo yavo kunyange pakambobuda mashoko ekuti masabhuku munzvimbo mavo vaende nevanhu vave kundovhotera bato reZANU-PF. Kunze kwesarudzo dzemakanzura mudunhu remasvingo pange kune sarudzo dzevamiriri veparamende kumweneze East uko kwakasara kwakashama pakashaya vaiva mumiriri vaJusb Omar veZANU-PF pamwe neChivi South uko kwakadzingwa vakila dzivhu nebato ravo reZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mashoko atatambirawo kubva kudunhu rembizo mukwekwe anoratidzawo kuti sarudzo dzafamba zvakanaka murunyararo kunyange hazvo vanhu vabuda kunovhota vachinzi vanga vari vashoma zvakanyanya. Sarudzo dzemabielection dzagara kazhinji adzione vanhu vakawanda vachienda kunovhota sezvinoitwa musarudzo dzenyika yose. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avo vari kushanya kuPoland vasangana nhasi nevapoteri vakatiza hondo kuUkraine vakapotera muPoland. VaBiden vaperekedzwa kunhandare yePGE naRodoy Stadium iri muWarsaw guta guru rePoland nameya weWarsaw vaRafael Trzaskowski. Avo vapira vaBiden nezvorubatsiro ruri kupiwa neguta ravo kuvapoteri ava. VaBiden vasanganawo nemutungamiri wenyika yePoland vaAndrzej Duda vakazeya kupinda kweRussia muUkraine zvechisimba apo Russia yave kuratidza seyave kusiya kurwisa guta guru reUkraine reKiev yave kunanga kumabvazuva kwenyika iyi. Poland iyo inove nhengo yeNATO yakatora vapoteri vanodarika mamiriyoni maviri vakabva kuUkraine. Vamwe vabereki vane vana vanodzidza vachigara pachikoro chine mukurumbira mudunhu reMashonaland West cheKutama College vakaenda kunoratidzira kusafara kwavo kuvakuru vechikoro ichine musi wechina pamusoro penyaya dzine chekuita nekushungurudzwa kwevana vavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vabereki vaisvika 30 vakasvika pachikoro ichi vakagumbuka zvikuru mushure mekunge vaziva kuti vana vavo vari kushungurudzwa kana kuitwa bullying nevamwe vana vaifanirwa kunge vachiona kuti havasi kuita musikanzwa here kana kuti maprefects. Vana ava vanonzi vaigariswa kwenguva yakareba vakasimudza maoko kuumburuka pasi vasina kupfeka kana kufamba vachigwesha vachitenderera midhuri yavanogara senzira yekuvaranga kana vachinge vaita ruzha mumipanda yavanorara. Zvinonzi vana ava vaitorerwawo zvekudya nemari dzavainge vapiwa nevabereki vavo. Kushungurudzwa uku kunonzi kuri kuitwa nguva dzemanheru chete. Vamwe vabereki vari kukurudzira vakuru vepachikoro ichi kuti vaone kuti vana ava vatariswa navana chiremba sezvo vava kufungidzira kuti vanogona kunge vari kuitwa zvepabonde kana kuti sodomi. Mumwe mubereki watisingakwanise kudoma nezita sezvo tichityira kuzivikanwa kwemwana wake anoti mwana wake akamuudza kuti ari kushungurudzwa zvakaipisisa nguva dzemanheru.
Mwana akachema akaita red face achiti musavadaro musavadaro kana mudzi zvinozosara zvichiitika. From there kandakabva ndatoti pane zviri kuitika, ndatomutora pasi ndakafamba nachena nokubhadhara mari amene ino workshop yavanoda kuita paholiday. Mumwe mubereki anoda kuzivikanwa nezita rekuti amai Tanya anoti nyaya iyi hombe zvekuti panogona kunge vana vachiitiswa zvepabonde zvekuti ave kutobvisa mwana wake pachikoro ichi.
Tara chokwadika vana vakanyatsana murano yanzi vakansela muchanyatsunzwa zvimwe zvirimo tinopfuura kuroho.
Mumwe mubereki anotiwo mwana wake akati akatorerwa mari yainge amusira paakanomuona svondo rapera. Mubereki uyu anoti kushungurudzwa kwevana kuri kuitwawo nevashandi pamwe nevadzidzisi.
Vashandi vacho nemaprefects probably futi nemateacher acho they are all into it. Saka vabereki ini ndiri mbuya ndazwa kurwadziwa.
Mumwe mudzidzisi ari mukomiti inoona nezvekurangwa kwevana kana kuti disciplinary committee amai Runyararo Meki vanoti vari kuita tsvakiridzo ine hudzamu hwekushungurudzwa kwaiitwa vana. Amai Meki vakaudza vabereki kuti vakatobvisa mamwe maprefects asingadiwe nevana sedanho rekutanga mukugadzirisa dambudziko rekushungurudzwa kwevana pachikoro ichi. Amai Meki vakaudza vabereki kuti vakatobvisa mamwe maprefects asingadiwe nevana sedanho rekutanga kugadzirisa dambudziko rekushungurudzwa kwevamwe vana pachikoro chavo. Mumwe mudzidzisi asi vachiona nezvekupodzwa kwemaronda ekushungurudzwa mupfungwa kana kuti guidance and counseling vatinache tigere vanoti vana vari kushungurudza vamwe vanotodawo kugadziriswa pfungwa dzavo. Mukuru wechikoro vaFrancis Mukoyi avo vainge vasipo pakasvika vabereki vachinzi vainge vafamba nebasa varamba kutaura neStudio 7 vachiti havabvumirwe nemutemo. Asi mutevedzeri wemukuru mubazi rezvedzidzo mudunhu reMashonal and West vaJason Jete vanoti nyaya iyi haisati yasvika kumahofisi kwavo. Mutauri werimwe boka rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaGodwill Taderera vanoti nyaya yekushungurudzwa kwevana vechikoro nevamwe vana iri kunyanya kukonzerwa nekuti vadzidzisi havachisina hanya nevana.
Vadzidzisiwo vane kunyanya kunyanya kuti vana ava vane marights akawandisa. Saka inini kana ndikapinda mulesoni ndikaticha ndongoita zvandingakauya pano kuzoita ndobuda.
Nguva yekare vana vainge vachitanga zvidzidzo zvavo pazvikoro zvinodzidzwa vana vachigarapo vairohwa nevamwe vana musi wavaitanga kudzidza zvaizivikanwa nezita rekuti manyunyu kunyange zvaisabvumirwa. Chikoro chekutama chinozivikanwa zvakanyanya nekudzidza kwevanhu vane mukurumbira munyika vanosanganisira vaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe, vaiita zvematongerwo enyika vaJames Tikerema, vaimbo vegurukota rezvemari vaBernard Chidzero, munyora nemukurumbira vaAlexander Kanengoni nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Vatereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vatereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatiri kuparura nhasi ichi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa neCovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi matatu nevatanhatu kana kuti 5436. Vamwe zana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 178 vakawanikwa vaine denda iri zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa naro kubva zvaratanga pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvishanu zvine mazana matanhatu nemakumi mana nevashanu kana kuti 245,645. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hama dzevadzidzi vekunigeria vakavharirwa nehondo muguta riri kumahombekombe egungwa reblack sea reKherson muukraine dziri kukurudzira hurumende kuti iite zvizhinji mukuona kuti vana ava vadzoswa kumusha vakachengetedzeka. Mukati memasvondo matatu adarika vana ava avo vanofungidzirwa kuti vanosvika makumi masere kana kuti 80 vari muKherson vanga vachiedza kuenda kunyika dzakapoteredza asi havasi vese vakaita rombo rakanaka. Uye zvinotopendesa kuna Marvelous Musanganya uye we Studio 7 achitipa chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndimo kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro nemutungamiri wesangano Re Women's Academy for Leadership and Political Excellence, WALP, Muzvare Stabile Dewa. Tichange tichitarisa mamiriro ehuwandu hwemadzimai musarudzo dzemabai elections dzanga dziriko muzuva ranhasi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Muzvare Dewa, mungatitsananguriro kuti munoona sei panyaya yehuwandu hwemadzimai vanga vari kukwikwidza musarudzo dzemabai elections.
Chiri kutinetsa ndechekuti madzimai akasarudzwa kuti anyanyopinda mumapositions aya vashomanini chaizvo. Ndichapa mufananidzo wemapositions eavo vari kukwikwidza kuita maMPs. Pane 28 maconstituencies aripo. Pane macandidates 118 akataura kuti ari kuda kurana akapasa pamanomination process akaitika. But mukatarisa pa 118 candidates ipapo, 16 chete madzimai. And mukazotarisa further pa 16 madzimai acho, vazhinji vacho vakaiswa kumaconstituencies ekuti machances avo ekutohwina mashoma zvikuru. And zvinhu zvinotishungurudza zvikuru isusu seWALP organization.
Ungati ndezvipi zvinhinga mupini zviri kusangana nemadzimai anenge ari kuda kuwanikwa vachipinda musarudzo idzi?
Kusanganisira nyedze yevioleni dzanga dzichiitika mazuva apera, izvo dzanichitobatwa nemadzimai, mamwe angaenda kurali, mamwe anga achida kukontesta, mamwe anga achida kupindawo achiharaswa nevamwe vacho vanga vachikampenerawo mamwe madzimai vachirohwa vachizvuzvurudzwa. So izvi pazvakaipira zvinokanganisa madzimai aya anenge achida kurana nekuzokanganisa mamwe madzimai futi anenge achida kupinda maleadership positions, nokuti hapana munhu anoda kupinda muzvinhu zvaanorohwa, zvaanokwadzwa kana kurepwa kana kutosungwa chaizvo.
Zvimwe zvimhinga mupini zvinosangana nemadzimai anenge achida kupinda musarudzo ndezvipi?
Tikatarisa chimwe chinhu chiri kukuvadza makandidhetsi echidzimai inyaya yemari chaichai yekutorana campaign. MuZimbabwe nenyaya dzinoitwa nevanhu vanenge vachikontesta nyaya dzevote buying, unoona kuti madzimai haachokwanisi kana kutongoitawo mabasic chaichai kutongogadzirisa maposta, maflyers nekutongotengerawo chikafu chemaagents nemacampaigning team. Izvo zvatinoona zvikuramba zvichidzoserera vakadzi kumashure nevamwe vanenge vachida kupinda maleadership positions. So takatarisana na 2023 tichingoramba tichingokurudzira mapolitical parties kuti akwanise kutungamidza madzimai pamberi achicreate environment inoita kuti madzimai apinde murunyararo pasina zvekuti vanhu vanoita vote buying, pasina mhirizhonga.
Takatarisa kubatwa kunoitwa nyaya dzemadzimai vanenge vari musarudzo nevatori venhau, mungati chii panyaya iyoyi?
Taura tichitaura takatarisa nemedia kuti tanichikumbira kuti pavari kunokavhawo maelections vanenge vachikavhawo macandidates echidzimai vachitaura zvinhu zvakanaka zviri positive, not kungovakavha zvinhu zvinenge zviri zvakashata kana kuti panenge vachifunga kuti vaita mascandals, sezvo zviri zvinoramba zvichidzikisira madzimai kuti apinde maleadership positions. And isusu seWALP tinenge tiri on the ground tamobilize madzimai, mamembers edu akawanda kuti anoita observers maconstituencies ari kurana madzimai achitarisa kuti election iri kuitwa mune runyararo here uye iri kuitwa zvakanaka. So tinongoramba tichingokurudzira maZimbabweans kuti ngativhotere madzimai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Tinokutendai Muzvare Stabile Dewa vesangano reWALP kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous, iyo zvinotokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives. Tichienderera mberi nehurukuro yedu nevaive murwiri wehondo yerusununguko vaBernard Manyadza kana kuti vapaka Chipoera. Nasi tichitarisa nyaya yekupomerwa kunoitwa vakarwa hondo yerusununguko, mhosva yekushungurudza vanhu zvikuru munguva yesarudzo. Tatanga nekubvunza vamanyadza kuti vanoti kudii nazvo.
Makurawo yezino kuma 60 days kavuka kuma 70 kuchimwana muniyo yayo yachinzi wena huya kuno upeke t-shirt uende unokambinera ava kumana wana MP vapanda kwachira ava achisizvo tiri kuzvinzwa majenini wovhetere kune vakatorwa vaya zvakapekerwa pekerwa ndo vakanopuwa zvimakadhi yoyava ndo vachinzwa kunzi kutembwe kwainzi kumorogoro kwainzi kumurungushi kwainzi vakange vasiko vonzwa mamastories aya chitaurwa ari manarratives izvozvo ndozvovobata vakaita ringaringeringaringe vakaona kuti panapa hapana wezera ngazivezvehondo votitepfenyura nhema ndo vaniwo vamugona vari kuita utsinye isu atakange tiina chizungu nepovhu yetu patarwa hondo taiti munhu haarohwi asi izvozvo tiri kuona kuti vhaizi yakutoizwa sokutamba nhoto chaiko chaiko.
Munozosiyana papi naivo vamuri kutaura ava vamanyadzi?
Isusu handiyo izozi yedu yekuti vanhu vanorohwa, vanhu vanobayiwa namapfumo, vanhu vachizviita exorcism of expression. Isusu majenini wovhetereni izvozvo ndo zvatisi kuda. Ndosaka muchiona nhezvo vaya vati vachingorande miri. Kune organization inonzi United War Veterans vazipura nezanla kuti naivetwe leka shedu iyo chiva here iyoyi yekusevenzeswa kunzi mawar veterans patasvika vanhu vevhaiorensi ava isusu hatisi vanhu vevhaiorensi asi vavari kutitora mubvanga makomwedzi ndo zviri kunzi tinosevenzeswa chinzi mawar veterans uoriwo hwakabvira kumaassembly points tinozviziva tichazvifumura takutopedzerwa imeji yese sekunozi tisi vanhu vakamirira kudyara vhaiorensi muvanhu umu isu hatiti kudyara vhaiorensi tinoda kudyara ukama hwedu hwatangova nahwo nepovhu yedu neushamwari hwedu patega tega yedu nevamwe vedu handizvo zvatakarwira izvo.
Asi chii chiri kuita kuti imi murambe muri kusure kana kuseri kwaivo ava muri kutaura vari kushandiswa avo?
Zvanika nekutaura ndizvizvizvatonga vose vadyiri verusununguko hazvina kupera 1980 namanje tinorwira rusununguko handei mberi nokurira rusununguko chisvike chaipo paya pataida paya nokuti mafounding values acho iwayo e1 min 1 vote ndo atiri kushayiwa saka izvizvi zvakuti tikabvunzwa kunzi nhaye ndo zvamakarwira here izvi kurya kuti nyika igoita povhati ya ine udzamu hwakafanana naipapa kuda kutoenzanisa kuda kutokundwa nepakange paine kaikonomi kasiti paya kuti vanhu vanoshaya iye ndataura mufananidzo wepichero hausi kubata isusu tega vari kwesunguko iri kubata nyika yose zvinochinditaurai kuti kunenge asina form of income anorarama sei ndosaka muchiona umbavha hwaakuwanda ndosaka muchiona humondi hwaakuwanda ngatidzokerei kumafounding values iwo aya tese tese tigoatevedzera iwayo maererano nezviri mukumbiriro rwemutemo chinonyaya kumbotyisa ikapo chiiko kungoteerera iyoyi yahwani meni hwani vote mopa rukudzo kune zvadiwa navanhu izvozvo chakanyaya kuoma ipapo ipapa hakuchiri.
Munoti kudii nevanombunyikidzawo mapato anopikisa munyika?
Mabvudzi acho anombuka mubvunzo kakanaka siri munomboziva here kuti zvedemokrasies ndandikupei mufananidzo wamao aiti let 100 schools of thought condemned and 1,000 flowers blossom kureva kuti maidea hakuna anonzi ndoo nyanzvi yamaideas regai zvikurirane pamwe chete ipapo patindondokohwa payapaichisu tinoita advantage yokuwana zvakawanda dzidziso iyo ndo yataiwana i yekuti kana muchida kuti muvape nyika yenyu regai maviews akawanda ed akanzi patembo.
Tinotenda vamanyadza. Manga makateerera kune murwi wehondo yerusununguko vaBernard Manyadza vaizivikanwa nairo kuti paka chipoera muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
So who is the card?